Ihurukuro dzemhando ipi dzinoitwa makore mashanu dzisingagumi. Hapana kubasa kwatomhanyira kana mari isati yagadziriswa. Hatina chekutoendesa kubasa kwacho, hatina chekutonodya vana vedu vakwanisa kutoenda kuchikoro. Nyaya dzenhaurirano idzi takakuri tadzichemera kuti ngatitauriranei kubva patakafamba neshoka kubva kwamutare December 2017 tichiti onai varume zvamaita zvekuba mari dzevanhu hazvitendegwi, dzorerai mari pakare, vachitisunga vachitirova zvakadaro tikatogara pamahofisi amutuli tichichema kuti gadzirisai nyaya for 5 years macivil servants haasi kutambira mari. Izvezvi vochitanga kutiudza kuti ngatitende kubasa vatitaurira haasiri here, hakusi kunyengedza pwere here kwavanenge vachitiita. Asi tiri kungoti ngatigadzirisei nekuchimbidza tipe vanhu mari ma540 vakurumidze kudzokera basa, vanhu vana vatange kudzidza. Hazviite kuti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, zvinongovhurwa chete kana vanhu vapiwa ma USD 540 avo.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro pari zvino?
Muzvikoro tiri kunyanyotenda vabereki vaakuchengetera vana kumba kuti vasauye kusweta misikanzwa kuzvikoro, sezvo kusisina marayiridzo ariko. Tine vanavo vachiri kuramba vachiuya kuchikoro vachiswera vachitamba, vamwe vachikuvadzana nekuti varayiridzi hakuna achiriko. Ukapinda muzvikoro unogona kuona kuina hedhi kana deputy kana kushaya mumwe wavo zvachose, zvikoro zvakavharwa. Tasvika pekuti hakuna achakwanisa kuramba akanyarara, munhu wese akutaura kana kumahofisi makuru chaiko, nekuti mari dzacho dzakangofanana dzevarayiridzi nevanoshandisa muministri. Saka izvezvi hakuna kudzidza kuri kuitwa, hakuna maticharikwanwa muzvikoro, ende vana vaakuitawo vachirega kuuya kuzvikoro.
Tiri kunzwawo kuti varayiridzi vari kutyisidzirwa, uyewo tanzwawo gurukota rezvedzidzo richiti vasiri kuenda kumabasa havasi kuzotambiriswa uye vamiswa basa kwemwedzi mitatu. Munoti kudii nezviri kuitika izvi?
Tinoona kuchizira kuri kuita kuchiwedzerwa. Tiri kuona vanhu mastate agents nevamwe vanhu vezanupf party vanenge vachishishidzira matichayo ari kutadza kuenda kumabasa, vachivashishidzira kuti vachavatransfesa muzvikoro. Panguva ino yatiri kutaura tine maticha anokwana 232 vawana mathreats ekudzi vachamanikidzwa kubva pachikoro chavaidzidzisa vachiendeswa pane chimwe. Tine vanokwana 102 vanga vachifonerwa vachinzi vanogona kudzingwa mabasa, vachifonerwa direct pamafoni avo tisingatarise masekuru anongonyorwa ayo atisisaverenge, nekuti tinoziva kuti chatangomirira izvezvi kuona bepa rakanzi 540 yenyu yakuzopinda muaccount. Mapepa mazhinji ari kunyorwa nehurumende zvichinzi no work no pay. Tiri kusangana nawo, asi isu tiri kuudzawo kuti no pay no work, ende taane makore mashanu tisina pay. Ngavachitanga vatibhadhara titange kushanda basa.